Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 15/2022 makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynold muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa kunyanga vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muParamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCCC dziri muusungwa kuchikurubhi. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamonzora. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro munyika mushure mekudzivirira pamwe nekuramba aine bhande rake reWBC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynold High School muHarare vakashaya nezuro manheru vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vakakuvara zvichitevera tsaona yebhazi rechikoro ichi kuJulius Del kunyanga nezuro manheru. Mapurisa anoti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi akundikana kuramba ari mumugwagwa zvakaita kuti bhazi ribheuke uye rikunguruke padina richidzika pasi. Gwaro raburiswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati rinoti pavana vakashaya vashanu vavo vasikana uye mukomana mumwe chete. Vakakuvara vanonzi vakaendeswa kuzvipatara zvinoti Nyanga District Hospital neVictoria Chitepo Provincial Hospital kwaMutare. Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadzore vanoti muwadhi mavo mune vana vatatu vakashaya mutsaona iyi uye nharaunda yavo iri kuchema panguva ino. Ngatinzwei hurukuro yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
It is very unfortunate. Pakaita tsaona vana vaenda kutrip vana vepaTynold High School kunyanga. So tine nhamo dzinokwana kuita nhatu mucommunity yeHarare West. Two dziri muward mangu which is Matidoda nekumadokero. Then the other one iri kuward 41 kuBluffview kwakanzira kaZombe. But iri Harare West constituents. So zvinhu zvataimata chose. Vana vanga vachienda kutrip kunyanga. Ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresh. Vazivo nzvimbo dziri munyika mavo. Ende vabereki pavanotopisa mari dzetrip. Vanenge vaine andisipi yekuti vana varefresh. Vakumabhuku vanenge vachitazuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona iyi?
Taita urongwa hwekuti izvo MP Mamombe naKanzura kaZombe. Tikwanisa kubatana necommunity kuchema nezvaitika zvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande tiaenda kunamo dziri nhatu tichienda kuevery funeral Matoda toenda kuBluffview toenda kumadokero then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro cheward 15 Tynold Secondary School naHonorable Hamauswa MP Warren Park.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga. Maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vati kungaonzo vari muchipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita kuenda kunyanga kuchipatara. Vataita nezvekuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo. So tatina makanzura vedu ekunyanga nevamwe vemaresati kuti vaende ikoko vati vadzire nevakuti vafeedback. Vamwe vari kudischargwa vamwe havashiri muchipatara but tinavo zvakakonza yadzityaira zvakare.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba usiku. Imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo.
Yekuti mabhazi echikora ekumatiriki akatorwa sikati apindi mitemo ndokusapota.
Vanga vari kanzura weward 16 mudunhu reHarare West vaDanford Ngadzore vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa kujeri rechikurubhi nhasi masikati. Mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vanoti sebato vakaona zvakakodzera kuti vashanyire vasungwa ava vachivasimbisa munguva yavari muusungwa. Vaguta vanoti vamonzora vakanyorera vakapiwa mvumo iyi yekuenda kunoona masikala nebazi rezvemitemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapuwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vasikara. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza 1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo negweta riri kumirira mhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vachiti vasikala vari kuti havasoda kuonana navamonzora. Chii chazoita kuti vamonzora vanga vachikwanisa kuona vasikala?
VaFred Masarirevhu havasivo vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vasikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa. Mutirongo havasi vaMasirevhu. Dai vasikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri waPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirairwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vasikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzadza kuti tiende nekuti tanga tichiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavasikala navaMonzora?
Parizvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwekuti isu tine muono wekuti haisina uye kuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere.
Pane vari kuti vaMonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavasikala kuti vange vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokirasi tinoti vanhu vanobvumirwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kwete hazvisiri izvo zvatiri kuita vasikana. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika navamwe vanhu vose.
Vanga vari mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rinotungamirwa navaDouglas Monzora reMDC vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vanoti semaziviro avo uye semashoko avakaparura nezuro vaMonzora havana kusangana navasikala vachiti vasikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navo.
Nyaya yekuti vaMonzora vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musuwa yakatanga kutenderera vasikala vangenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndonyaya yange ipo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvozvo vakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti parizvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navaMonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navaMonzora?
Vane zvikonzerowo zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvizvi zvavasi kunyatsonzwa zvakatinakei. Saka havasi neposi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navaMonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauro wakaita vasikala nezuro vakangotaura vachiti pachurungu for some security reasons. Do mutauro akaita iwao kusazoziva semutauro andakaita kuti chavaitaura chavachiva chiti chikuti chaicho ndechipi asi ndo mutauro wakaita vachitaura nezuro iwao. Zuara nasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzuara nasi.
Tisharisawo kumhuri yamunotaura makamirira vari kutambirawo sei urongwa iwe kuti vamonzera vashanyire vasikala kujeri.
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent saka ndangadangoti kunotaura naivo vasikala saka pozisheni iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.
Mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarerevhu vanovegweta vari parunhare muHarare nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti yasvitsa kupokana kwayo zviri pamutemo kuAmerica zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekubvunzurudza pamusoro pekuchengetedzeka kwezvombo zvenyuklia zveIslamabad. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negwenyambira uyezve vari munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCanada. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti bhuku ramakanyora rinonzi chii?
Zita rebhuku rinonzi The Behold Thy Son, an African woman's journey to dismantle patriarchy and to live a life of equality, love and freedom.
Makafunga sei kunyora bhuku iri?
Bhuku iri ndakafunga kuti ndoda kudzidzisa mwana wangu mukomana akazvarirwa kuZimbabwe, mukomana mumwe chete mumba mune vasikana vaviri. Ndaida kuti mukomana uyu ave murume anobata vasikana nevakadzi zvakaenzana, kungave kubasa, kungave kune dzimwe nzvimbo dzinongosangana vanhu muupenyu, kuti angoono vakadzi sevanhu. Kana acharora abate mukadzi zvakanaka, kubasa aono vakadzi kunge vanongona basa zvakangofananawo nevarume. Ndakanga ndarwadziwa neupenyu hwangu kubvira pakuzvarwa ndichipiwa zita rekuti ndaizivei nekuti kwaidiwa mukomana. Saka unobva wangoziva kuti semwanasikana hauna chiremera chakafanana nemwanakomana. Toenda kuchikoro urohwa nevakomana kunzi uri kundikundirei uri musikana. Asi inini handisirini ndakazvisika ati waitozviroverwa zvokunzi wandikundire chii uri musikana. Kusekondari school kwakubvumburudzwa kubatwa miri usingadi, kwakunokomplain zvonzi ndozvinoita vakomana. Saka ndakaona kuti upenyu hwevemwanasikana nenzira yandakanga ndafamba chero mukuroorwa kakutambudzika kandakaita semunhukadzi nekuzochengeta vana ndiri ndega, ndaitya kuti mwana wangu mukomana ndozvaachaita here vakadzi. Kana akadaro achazova murume achafara here? Achazova murume anotya Mwari here? Neunhu hwandaiona hunoitwa nevarume vazhinji, kwete vese, nevakomana nevarume, kurova vakadzi, kuita vakadzi utsinye, kungoshora nekuda kukontrola kana kuvauraya kana varambwa. Izvozvo hasizvo zvinhu zvandaitarisira kuti ndingafarire mwana wangu akaita, asi kwete mwana wangu chete.
Tomboti pane vamwe ana amai vane vana vavo vakomana vakateerera, zvisha munga vayambirewo zvidzidzo zvamunotaura mubhuku iri.
Zvidzidzo zvandinotaura ndezvekuti vana mai tine simba rerudo. Ngatidzidzisei vana komana vedu kuti vabate vasikana nevakadzi zvakaenzana. Vanobva mukati memiri yedu, mukati medumbu raamai. Ndoo imba yekutanga yemukomana. Amai vanogona kudzidzisa mwana wavo mukomana kuti hapana chakaipa kusuka, hapana chakaipa kuwarira mubhedha, hapana chakaipa kuchinja dhaipa kana mutambo wemwana, nekuti ndoo kuratidza rudo. Tikadzidzira kubatsirana mukati memba mumabasa umu, ndoo matinotanga kudzidzisa kuti vana vakaenzana. Remangwana remukomana akadzidziswa rudo rakajeka. Mukomana akadzidziswa kuti unogona kusimudza roho uchiti ndibatsireiwo kana kutaura kuti ndarwadziwa. Nekuti isu patovadzidzisa vana vakomana vazhinji vana mai, mukomana acheme, mukomana ndiye baba, mukomana chakati tinovaremedza nezvakawanda. Wozotadza kutaura marwadzo. Ndo vana vedu vari kukura vakomana ndovari kunyanya kutambudzika nekuzviuraya. Nekuti havagoni kutaura zvinotambudza. Saka sana mai ngatidzidzei kuti paubereki hwedu kukudza kwatikuita vana zvii zvanga zvichigoneka kare nezvasingagoneki tozvigadzirisa kuti vana vedu vagofarawo mangwana. Asi hatisi kungoti vakomana chete, vakomana nevasikana ngativadzidzisei kuti vakaenzana. Asi madzidzisiro ndoanosiyana.
Vanenge vachida kutenga bhuku renyu kana kuona mabasa amuri kuita semunyori vanokuona ipapi? Vanotenga papi?
Vanogona kutenga paAmazon kana kundifonera inini kundibata paWhatsApp pa 867-222-0700. PaFacebook ndinotaura nezvebhuku iri, ndinoita malive, ndinoridzambira papeji yangu yakanzi Francisca Mandeya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Gwenyambira uyezve munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous nehurukuro dzaunopa dzinovaka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, tichikurukura pamusoro pematambudziko ari kusangana nemhuri dzeZimbabwe dzakaroorana zviri kusvitsa pakuparadza michato. Zvondo rapera mufundisi Moyo, takasiira nhau yedu muchida kutsanangura nezvematambudziko amaita ari kukonzerwa nemari mukupetuka kuri kuita michato. Mungatsanangura here nyaya yenyu muchienderera mberi nayo?
Regai ndikukwazisei ndichitenda zvikuru baba Kandimiri nemukana uno nemi vatiri vese Studio 7 tinokudai muzita raJesu Nazareti kuve zvakanaka. Baba, zvichiwa nhau yemari yaputsa michato mizhinji, nyaya yemari yaita bopoto yasiya kurwa nokurwisana. Asi ndoda kudzidzisa zvikuru kuvana vamwari kuti mari ngaisava inokanganisai, nokuti shoko ramwari rinodudza rinoti murume achasiya mai vake nababa vake, mukadzi achasiya mai vake nababa vake, umwe namwe akanamatira murume wake vakava nyama imwe chete. Varume vakawanda vanodambudziko rokuti havapi madzimai avo mari, vanenge vachizvifungira ivo, zvinopesera madzimai mazhinji achifa nenzara, achishungurudzika nokutambudzika zvikuru. Zvinoziva kuti madzimai awa akazoitawo basa, akawana basa, akashanda, vanenge vaakutiwo yanguwo mari ndaakudawo kuzvidza ndoga, nokuti newe waimbondinyima yako.
Asi vanhu vanonzwisisa here kukosha kwemichato kana kwewanano, mufundisi Moyo?
Vamwe vanhu vakapinda muwanano vasingazivi chinonzi murume chii, mukadzi chii. Vakapinda muzvinhu izvi vachingofunga kuti inonzi wanano chine chiri simbo, wanano inoda kutsungirira, wanano inoda kuzvipira. Nokuti nhasi kuno tine matambudziko okuti vamwe zvokuti dai nguva zvoyaiwanikwa, madzimai akawanda ari kuchema, varume vazhinji vari kugara nevana vevanhu mahara. Zvinozoita kuti vamwe vanhu vapedze vachiti aiwa ini munhu handingambomuitiri vana nekuti ana unondiroora. Dziri nhau dzimwe dzatinetsa mukuyananisa mumamarriages, mukurwa. Unosvikonzi ndingamuzvariri vana uyu nokuti aana kundiroora. Woona kuti zvichikwa kana pakadaro panongodo kuti zviitwe. Saka varume munofanira kurora vana vevanhu, uye futi kuwirana mu marriage. Marriage ndo kuzwa kuti murume murume mukadzi mukadzi musa nyengerwa nemashamwari.
Tirikunzwa kuti vamwe vana veZimbabwe vapinda muumbavha nekutengesa zvinodhaka. Idambudziko ramungati rakakura here iri muSouth Africa?
Hongu baba kandimiri mabvunza mvunzo wakakosha zvikuru wakanaka. Vana veZimbabwe vapindwa noumbavha wakanyanya zvikuru wokutengesa madrugs nezvinodhaka nokubira vanhu kuba motokari nokuita zvimwe zvinonyangadza mukati menyika ino. Saka tinokumbira mweya waMwari kuti upindire mukati vana veZimbabwe vabve muumbavha nokuti madzimai nevarume hapasina pauchasiyanisa umbavha wavo nokuti madzimai nawo ari kubawo ari kutengesa zvinodhaka nyaupe nemadrugs mwashinda nayo kune dzimwe nyika vamwe vachipisira vasungwa.
Saka imi muri kugadzirisa sei matambudziko osaya?
Baba nyaya iyi straight serula. Tinogadzisa nhau idzi nenzira dzakanaka kwazvo kuti kana murume akandoshanda mari, mari yose yaanouya nayo ndeye pamba, inoronga zvepamba pamwe chete nemudzimai. Mudzimaiwo kana akandoshandawo mari yose yamai ndeye pamba, yababa ndeye pamba, yoonera pamwe. Zvino izvozvo tinogadzisa nazvo iri nhau yokuti tida kuvaka dzimba dzevana vevanhu kuti dzirambe dzichirarama nokuti mari matinofamba nematinopinda ingori nhau yemari. Saka nhau yemari tinogadzirisa vana vaMwari chiti kana murume nemukadzi vachinge vachishanda zvozvo vanoita ndizvo pamwe chete. Hakuna chinhu chamai kana chababa. Mari inofanira kuti ibatwe pamwe chete nokuronga pamwe chete. Ndo zvinoita kuti vanhu vakaroorana vakure munacho nokuti umwe anongaita mazvake mazvake. Marriage haina kwainosvika.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane inonguva vari muwanano kana vari kutarisana nekuda kutsemuka kwewanano dzavo kana kwemichato.
Tinoda kusiyira vana veZimbabwe vose vakaroorana kuti vachengetedze muchato yavo. Muchato unoda kuvimbana, muchato unoda kuvimba nezvauri. Regai kunyengerwa vimba nechauinacho kuti kunyengerwa nezvimwe zvinhu kuti mangwana unozochema. Musaita semapwa esadza anoti kana akanakirwa nemoto anodzamba obuda kunze. Kana mapwa akabuda kunze kudzoka mupoto haachadzoki, zvinani rijambiri riri mupoto. Saka vana veZimbabwe ndoda ndikukurudzirei, ndinokudai kuti mugare mumuchato yenyu muwanano yenyu. Wirira naye mukati medzimba, vakai pamwe chete, rongai pamwe chete. Chababa ndichamai, chamai ndichababa. Imba yakadaro inofadza nokuti madzimai chaanoda kuda kudiwa nokupuwa respect. Varume vose vanoda vada kudiwa nokupuwa respect. Vimbai nezvinokupai varume venyu, vimbaiwo nezvinokupai madzimai enyu. Imba dzinovakika. Kana tichitaura sechivafundisi tinoona zvakawanda, tinosangana nhau dzakawanda dzinotorwadza. Uye kuita kutenda zvestudio 7 nenhau dzakadai dzamunotipa kuti tive tidzidzise, tine nhau dzakawanda dzopauti dzirambe dzichingodzidziswa.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashe Chiwandire asimudza mufaro munyika. Musi uyo vateveri venhabvu vatarisanawo nemasemifinari echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chewandire akafadza nyika yese nechishanu manheru mushure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina Munoz weMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi nazvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa Chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne 100-86. Izvo zviri kuratidza kuti Chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraundi gumi uyu. Chiwandire anoti chaunga chaive munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma.
Apo yese nekuya kuzondisapota nekuti ndakatamba muzambia ndisina support zvaita kuti mutambo wangu ndiitire nyore. I wanted to give up. Tichionzwa mafanzi angu aisara kuti aiwa kuda you can do it.
Vafadzwa nematambiro aChiwandire. Mutevedzeri wegurukota rezvemitambo Tsika nemagariro vatino Machakaire pamwe namzvina bhizinisi vaWikno Chivayo Vaka vimbisa kupachi wandire mari inoita iyo zvoro gumi zvemadhora eku America pamunhu zvireva kuti achawana zvoro makumi maviri zvemadhora eku America. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vanoti zvaitwa nachiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufa runonarika rwatakawana rwunezuro and tine tarisiro yekuti chii mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwapo world title chaiyo yakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu chiuru chemadhora ekuAmerica. Kokunda uku kwapa zvekare chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko aYamelitza Mercado weMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunozi akatarisa kumberi kuna Mercado.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisingaite wandikuenda kunotamba. As I was preparing for this fight, I was not preparing for this fight. I was preparing for the other fight in Mexico.
Bande regoridhe ndiro bande repamusoro-soro murongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro kuchange kune machikichori mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinary echibuku super cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusoro-soro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati Black Rhinos neBlue Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinary yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinary iyo ichaitirwa kuBarber Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa tinotenda zvikuru tichiti makorokoto kuna kuda kwacho chiwandire nekusimudza mureza wenyika ndo zvinoitika mumitambo ende tinotarisirawo zvakare kuti vavimbisa kunge vachimupa zvavavimbisa vachange vachibudirira vachichengetedza zvivimbiso izvozvo sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana vatatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa yakaitika kunyanga vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vepachikoro vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change vavainawo kuusungwa. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamonzora. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwacho chiwandire anosimudza mufaro mushure mekudzivirira bhande rake reWBC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika tisenda